Mangwanani akanaka watereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 18, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuenya dzinoitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inoti zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavhairasi. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yeHarare iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena nekuda kwekuti mari yavari kubhadhara pamwedzi haisi kuvakwanira. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti mvura iyi haifaniri kunwiwa nevanhu sezvo iri pasi pechikero cheWorld Health Organization. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba kuti tinzwe zvizere.
Hapana zvinhu zviviri chichokutanga ndechekuti mvura inobuda papombi inongoratidzawo mari yaunobhadhara kukanzuro yaunogara. Zvine ukama zvinhu izvozvo hazvijekeke. So iwo ukabuditsawo CCRTGS inova ndo mari inobhadhara vanhu vagari vazhinji muHarare, mari isingachakwani kutenga data rekonekti chairo, unongowanawo mvura inoenderanawo nemari yaunenge wabuditsawo. Zvinodyidzana ukaendawo kumatakishopu uchida kutenga zvinhu zvechichaina nemari shoma, unozviwana asi hazvigari. So mari yati kupuhwa nevagari iri kubuda muhomwe memugari anova anozofamba achiti mvura inochina inongoratidza mari yaanobudidza kunge achichenesa. Vagari vakabhadharawo mari inoitawo kuti mvura yacho ichene, inongobudawo mvura yacho yakachena zvakasvonaka zvinofadza munhu wese. Saka ndiri kureva kuti chii? Ndiri kureva kuti mari iri kubhadharwa haina kodzero yekupinha mvura yacho kuti inge ichibuda kana waipetera waiisa kumaUS dollars.
Ko, zvizvi zviri kupawo kuti mvura iri kuyerera ichipinda muna mukuvisi inge yakasviba?
Mvura ine tsvina nekuda kwokuti tingati mahuman activities, vamwe vanorima zvibage munanaharareme mumugero. Zvakawanda zvinoitika zvinoita kuti mvura yacho inge ichibudisa zvainobudisa. Asi kana mari ichinge yawanikwawo yakawanda, hazviri nyore kunga muchipinha mvura iyoyo. Chimwe chiripo ndechekuti patakaenda navamunangagwa kumoto Jeffrey, takawirirana kuti tange kutora mvura yakati chenei zvishoma kumanyano dhemu nekuda kwekuti chivera haichaitoiti. Ukasvika muchivero mune zvinhu zvakawanda zvirimo, zvatingati suwa, zvatingati mafetiraiza anobikiswa, anogadziswa, anoiswa chibage munana Harare, mawidzi zvese zvinotsvina zviya zvinopinda imomo, yatingati industrial pollutions anongopinda imomo. Saka takazonokumbira kuti dai tataona mvura yakachena kuLake Manyano, zvinova zvati kushanda nezvazvo izvozvi kuti mapamba akanga auya matsva tinokwanisa kudhurawa mvura yakachena muManyano. Asiwo zvese izvozvo zvinoda mari. Kudhurowa nekuwanda kwayo nekukasika kwebasa iroro kunoenderana nevagari vanogara muHarare kuti vane vanokwanisa here kunga vachibudisa mari inoita kuti basa iroro itwe.
Asi iyo mvura yacho iyoyo, Meya Gomba, inosvika here pachikero chinotarisirwa nevanoona nezveutano kuti vanhu vamwe kana kuti haitofanira kunwiwa?
Pari zvinezvi isisu hatitarisire kuti veutano chete, asi tinongoda kuzivisa kuti tine makemisi atinawo ende tinowana madaily reports anoratidza kuchena kwemvura iyoyo tichiteedza maWorld Health Organization standards. So isu hatimhanyi hedu ikoko nekuti tine mishini yatinayo. Kuzoti mishini yedu akamira zvakanaka here kukwanisa kutipa maresults atinotarisira zvazvimwenyu zvinokwanisa kupindurwa nevagari vemuHarare kuti mari dzavanobhadhara dzinoenderana here nezvavanotarisira.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sezvo hurumende yatora danho rekuti zvikoro hazvisi kuzovharwa senzira yekuvharirira kupararira kwecoronas virus, veruzhinji vanofanirwa kuchidzidziswa zvakasimba pamusoro pechirwere ichi. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti chave kudiwa pari zvino kuita mushandira pamwe kuitira kuti pachitorwa matanho ekudzivirira vana vechikoro pamwe nevarairidzi kubva kuchirwere ichi. Mutungamiri wenyika nezuro akatara chirwere checoronavirus sedambudziko renyika yese kana kuti national disaster, uye akarambidza kuungana kwevanhu vanopfuura zana senzira yekusimbaradza matanho okudzivirira kupararira kweutachiona hwecovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisavo kuti zvikoro hazvisi kuzovharwa sezvo zvasarirwa nemasvondo maviri chete kuti zvivharwe. Hurumende inoti Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa nechirwere checovid-19, asi iri kutora matanho zvichitevera kuwanikwa kwechirwere ichi muSouth Africa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yekuchengetedzwa kwezvikoro hongu inyaya yakanaka kuti vana vedu vatodzidzisa nevarairidzi vanoda kuti vachengetedzwe. Zvino hurumende zvayati zvikoro hazvingavharwi, pakudiwa kuti paitiswe dzidziso yemhando yepamusoro yekuti vanhu vachinzwisisa dambudziko ratasangana naro recoronavhairasi, toisawo zvikwanisiro muzvikoro zvekuti mwana wega wega asvika pachikoro awana mukana wekugeza maoko here, achibuda awana mukana wekugeza maoko here. Zvino zvimwe zvikoro zvazvisina mvura ringave dambudziko, asi pakuda kuti tiite muonera pamwe, hatingarambi tichiita blame game tine nyaya yakakurisa yakadaiso. Saka zvakuda kuti dzidziso yacho iwanikwe nemunhu wese, vazive kuti nyaya yatakatarisana nayo haisi nyaya yedambi. Tochengetedzawo vana, tochengetedza maticha. Hongu hurumende dzimweni dzenguva inengena kunge ichityira kuti vana vakarasikirwa nenguva yekudzidza izvo zvikoro zvaakuvharwa. Pamwe pari tarisiro yekuti pamwe pachatanga winda, chirwere chinogona kuenda mberi, nguva yekurasikirwa nezvikoro ingatozowandi. Asi panguva shoma yasara mavhiki matatu, pakuda kuonera pamwe tibatsirane pamwe chete tiite kuti vana nevarairidzi vasvike pakuzoenda kudzimba dzavo pasati paitika manyamamire nerongo, pasati paika dambudziko rakakurisa muzvikoro zvedu.
Tinoonawo kuti vamunangagwa vataura kuti vanhu vange vasingaungane kwemazuva anokwana kuita makumi matanhatu kana mwedzi miviri. Tichiona kuti muzvikoro umu vanhu vanenge vakaungana nguva zhinji. Zvii zvamungataura?
Zvanga zvichazowedzera kunaka zvaazviri zvekuti dai zvikoro zvanga zvavharwa, asi dambudziko iri harisi kuzokurumidza kupera nenguva inochimbidza. Saka hurumende zvairi kutaura ichiti zvikoro zvirambe zvakavhurwa, nekuti vari kuona kuti muZimbabwe hamusati manyanyotekeshera nyaya yeutenda uhu. Nyaya yavepo ndeyekuti zvatine vana vari kumabhoarding vanokwana 800 tovachengetedza sei kuti vasabate chirwere kana kuti chirwere chisapararire. Kwakuda kuti pachiwanikwe dzidziso inobatika inoti vanhu vachichengetedzana, poonekwa kuti hakuna kondakti yakanyanya here ingaitwe nevachivari kubva kunze. Vana vemaday schools ndo vanonyanyonetsa, nekuti zuva nezuva vanodzokera kudzimba dzavo, uko vachange vachisangana nevanhu vakawanda pavanofamba michovha nezvimwe. Saka kuvhara muzvikoro hakusiko kwega kunganyanyotibatsire, nekuti mukatarisa mabhazi akaita saana zupo vachipinda mudhorobha vanenge vakatakura vanhu vakawanda vachigumana varimo neinei. Zvinoitwa nehurumende izvi zviri kubva panyaya yekuti vari kuti hakuna munhu atauri kwaine chirwere. Asi zvatingangoitawo muzvikoro kufanira kuchengetedzana nekushandisa nzira dzese dziri kukurudzirwa dzekuti tichengeteke.
Imiwo sesangano revarairidzi, zvii zvamuri kuitawo kupa varairidzi nevadzidzi chenjedzo pamusoro pechirwere checoronavhairasi uye kudzivirirawo kupararira kwacho?
Tagadzira gwaro redzidziso ratichatanga kunge tichitenderedza Nzvimbo dzakaita sesocial media nekutopa vanhu mahard copy mamembers edu ese achange achiriwana kubva mangwana igwaro riri kutara zvatinokurudzira kuti vanhu vaite kuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi panguva yakadai. Saka richange richitenderedzwa muzvikoro zvose mahard copies nepasocial media vachange vachikwanisa kuverengawo. Zvatiri kukurudzira gwaro iri takariumba tichiwana zvatakawana kubva kune ana mazvikokota vanhu vaitenderedza zivo padandemutande ndio patakawana zvatakashandisa kuumba gwaro iri. Hati kuti asora tingabatsire zvakanyanya kuchengetedza vanhu muzvikoro kusanganisira vana nevarayiridzi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuwedza nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pava Constantino Chiwenga, avo vakaendeswa kuChina zvekare nezuro kunoona vana chiremba. Mazuva maviri apfuura vana chiremba vachiwenga vakanga vavaudza kuti vazorere vari kumba kwavo. MuDaily News mekare masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kuvhara zvikoro kuti chirwere checoronavhairasi chisapararira munyika. MuChronicle, hurumende inozivisa kuti kuungana kwevanhu vanopfuura zana hakuchabvumidzwi pamusoro pechirwere checovid-19. Hurumende yativo Bulawayo International Trade Fair pamwe chete nenhemberero dzeIndependence Day zvombomiswa. MuHerald mune nyaya inoti vaimbove mukuru weZimbabwe National Road Administration vaFrank Tukutuku vachatorerwa dzimba nhanhatu, motikari zhinji nemamwe makambani avo kana matare edzimosva akabvumirana navana muchuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vachitukutuku nemudzimai wavo vakawana upfumi hwese uhu nenzira yeuori. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masuya sei pastudio 7 pano, ndinonzi Dennis. Nyaya inotaurwa navamunangagwa yakanakisa kwazvo, yekuti vanodikilea chirwere checoronavhairas as a world threat. Zvinoreva kuti vanozviona zvinhu zvatambudza nyika yose. Asi dai vaidarowo nevanhu vanorwazhara muZimbabwe, because vanhu vanorwa nzara vakawandisa, ende vanhu vanofa nenzara havazikani navamunangagwa. Dai vaita an honorable thing by stepping down as president of Zimbabwe, wapo vamwe chance, because kana mitengo ichimusimuka masimukira inoita ii, zvakutoreva kuti vanhu vezimbabwe vachakwanisa kupona. Nangu vanoshanda vacho zvofana nevanhu vasikashanda. Asi ivo nzara iyi havainzi zvavanonge zvichirwere. Tinotinda zvichirwere zvinozvona, onai nezviri kuitika munyika zvekuti vanhu vane zhara. Hapana munhu achaida nyika yezimbabwe ukafunga zvekutenda kumusha utofunga kuti kundofa, nyange uchiziva kuti vanhu varivo vanosurvivha nenzira dzavanosurvivha nadzo. Asi iwe ukafunga kuenda zvekumusha unofunga kuti unondosvika ukafa, because hauna pulani yemunyika muya mezimbabwe. Vaakutopona muya kupona neshoko ramwari. Shoko ramwari rinofanira kutenda mberi. Ndatenda angu.
Makadini mose mose. Inonzi coronavhairasi iri kunzi muZimbabwe mukuona chionetsa chinowana. MuZimbabwe coronavhairasi irimo. Muno muSouth Africa iri kubatwa nekuti vane mishini yekuitesta kuti irimo. Zvino manje kuZimbabwe uku hamadzopera kufa. Madhokuta acho haana mishonga yekuti vanhu hakuna mishini. Vanhu vacho vari kungogwara, vamwe havatona havakwanisi kuatendwa nemadhokuta. Saka anovateedza kuti vaone kuti vane chirwere ndiani. Saka zvinhu zvondotonga kuti Mwari vapindire. Zvinhu zvakangooma izvi, zvakangooma izvi. Nokuti coronavhairasi tikati hairi kune dzimwe nzvimbo, kana tiri kuSouth Africa, kana tiri kune dzimwe nyika ka, irimo muZimbabwe. Inyakuti vanhu havazivi, ende pamunozviona kuti vanhu ava coronavhairasi irimo vanenge vapera vese kufa. Vanhu vopomera korera, hei wati wati, but zvonetsa izvi, zvonetsa, zvonetsa shuwa.
Masara sei, masara sei, vashamarara studio 7, kuri sei kwamuri ikoko. Ndangotaura indoita mazuva makloka ndiri kunoudza vanhu vekusouth Africa. Ndangotaura hangu nenyaya yanamunangagwa iyi. Vanotiwo tambomisa kuti ndege dzisabude munyika nekudai kune chigwere checoronavhairasi. Ko zvino kana iwe chivenga kuenda kuChina kune kuChina kwakafa vanhu vane coronavirus kunoende kwakatangira chirwere ichocho zvinoreva kuti kudii hamuri kutamba nepfungwa dzavanhu kwavanoita ikoko saka ndege yacho inonomara pai iye achivenga achienda kuChina aenda nani aendawo yega here kana wodzoka ndege yacho inouya yachimhara pai handi kuenda kunotora chigwere kuchiuya futi munyika futi saka kudzivirira kwariri vari kudzivirira chigwere kupi iwe achitounza chigwere munyika saka kuti vane chinangwa chekuuraya vanhu ka wai vati ndege hadzifaniri kubhururuka kuenda kune dzimwe nyika ivo tendera futi nyika ndege dzobhururuka futi zvinoreva kuti kudii vasaida kutamba nepfungwa dzavanhu zvakadaro so chigwere chiya chinouraya onai vanhu vavangana vanhu akafa kuchina voti munhu aende futi kuchina ikoko arege kurapa muzimbabwe vasatamba nepfungwa dzavanhu kudaro so gari kutamba nerufu kana chigwere chikaa munyika vanokwanisa kuzochirapa here vanezanenge vatikwanire zveshowamani
makadi henyu vashamarari vestudio 7 tinoda kungokutendai nenyuzi dzamunotipa dzechokwadi ini ndinoitwa achihera ndiri muno muHauteng Joburg baba munangagwa vakundikana zvechokwadi vari kutyora kodzero dzevanhu mukati menyika yezimbabwe iko zvinezvi mapasipoti taane 2 years takaapuraya mapasipoti haasi kutombobuda tashaya kuti toita sei takagara muno muzviri kunze kwemutemo mapasipoti tisina isi takaapuraya 2 years tikukumbira opa auye pamberi pauende kumhepo akumbire vanhu kuti tokumbira ruregero nezvandakaita zvaakataura pamusoro pekoronavhairasi chokwadi baba munangagwa angavhure here iyi mochari kuti vanhu kufarira kufa kwevanhu kunzoti vavhurewo kana zvikoro kana zvipatara kuzimbabwe tiri kushupika chokwadi iko zvine zvibhanduru remuriwo takuritenga 20 bhondi zvinhu zvatiomera
tamunzwa tafadzwa mugwadi uyu wezaru pfu aiwa ipoemu yanga achingotaura ya hakusi kuti ane mafekti kana kuti anechi ipoemu yake yaanga akakirema kuti apindewo naye mudariro aitawo semunhu waari kutaurawo zvinonzwika chaari kufera kana kuti chaari kutadza ngechekubvuma kuti kodzero dzevanhu dziri kutsorwa paanongoramba ipapo kuti hadzisi kutsorwa ndiwo paari kudonhera ipapo ndiwo paari kudonhedzura masankshen kuramba kwaari kuita because isu vanhu tiri mugiraundi handina kuti ini vanhu ndati isu vanhu tiri mugiraundi tisu tiri kuona kuti muri kutimbunyikidza zvatiri kuda muri kutirwadzisa hamusi kutipa marights atiri kuda iye opa muenzaniso yekuti hei makaurayiwa vanhu vashoma hapana chitema chinonzi chishoma zvaunoenzanisa nevari kuamerica kuti vari kubzvanyirira vakawanda munomu washoma aiwa chitema kana chiri chidiki kana chiri chihombe chitema chitema saka aiwa regai tirege kupedza nguva yenyu ndozova kuti munoshanda nenguva apa ndangoda ndinongotaura kuti haiwa haipoemu yatafadzwa yanga rungotiitiro hake pakutaura kwaanga ari kuita hakusi kuti tinomuti munhu ataura zvinhu zvine utano kana kuti zvinochi aiwa tinongomuti ipoemu yavanga vachingotaura
maswera sei kumhuri yezimbabwe nyaya yangu iri futi iri panyaya yecoronavirus because chionetsa ndechekuti zvine coronavirus yatekeshera pamasocial media yazara pasi rese because iri kuuraya vapfumi tine more than 10,000 vana vanofa nenzara pasi rese but handisati ndambozviona pasocial media zvecoronavirus ndozvakosheko zvazopa kuti vanhu munyatsokoshesa kunge hamenu kuda kwaita chii chakakosha tine vana vari kufa nenhamo pasi rese handisati ndamboona vachitaurwa pasocial media handisati ndamboona vanhu vachiita chipitipiti kuti vabatsire vana ivavo nai zita rangu ndinonzi Ray Duvendo
makadi vestudio 7 ana mukoma jonga akandimirira ana blessing zulu ana mukoma tanonoka wande ana mike hove nevamwe wese vestudio 7 ndinofara nemunhau dzamatipa dzechokwadi ini ndinoshamisika navamunangagwa purezidendi wedu wemuzimbabwe kuti yavo yedu nyika ndo yakosha zvakadiko yavoti zvikoro hazvivharwi inotwasira 2 weeks handi muzvikoro here ndio muri kuungana vana here ndio mune vana kapfuura 100 here handiti ndio muri kuita mitambo here zvenguva yemitambo kainoyi vana vachidiwa vachigumana vachifingana vachiitana sei vanozogona kuzvidzivirira here vamunangagwa ngavaite semunhu mukuru ngavabatwa nedzimwe nyika munangagwa ava wangawaiti zutawa mwiji 2 weeks zino kocheko zichishaba 3 kutuwa naraba chenda uchukuru kanchivure cha zobata zo zodiko ngawasa nazwa mnangago ngawaiti eti vanawaki kwa gari kuko chivure chidziri waichiku ngawaiti zimu mkura mnangago ava jinangu Duncan mlambo kwa Western Cape
makadizo nipa Studio 7 tutendarena wadza mnotipa zidwa zidwa na mkwadu wa chitaura ngoti suwa na Zimbabwe atisata kudasha kanaka daite akuzvida I'm sure taingoti vanhu vari pama sanctions ngarige kuma candidates muZimbabwe in any position muZimbabwe tona kuti kuno vamwe vachapiwa here izvo kuti panongoya vanhu pa radio vari kuprotecta ma interests avo we are not going anywhere except in a deeper pit saka zvoda kuti vanhu veZimbabwe tidzamise pfungwa tizive zvinonakira nyika yedu ngotema nemazangenzi mazuva ese taneta nazvo isu ngati ngogadzirisa inyika tiriso
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vari kuwanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus vari kuramba vachiwanda muAmerica. Mashoko aburitswa izvozvi nebazi rehurumende rinoona nezvechirwere ichi anoti vanhu vave kuzikanwa kuti vane chirwere ichi muAmerica vasvika pazviuru zvitanhatu negumi uye vafa nechirwere ichi muAmerica vave zana revanhu. Dr. Frank Guni vanoti vanhu vari kupiwa ruzivo rwakawanda pamusoro pechirwere ichi uye vari kuteerera zvavanovudzwa kuti vaite. Dr. Guni vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti vanhu vari kusangana nenyaya dzamanyepo izvo zviri kunetsa munyika zhinji.
Uye zvakare public health information, public health education and health promotion taakuona kuti inenge yaakuvandudzika zvishoma nezvishoma. Vanhu vaakutanga kupota vachiteerera, asi toda kuyambira zvakare kuti vanhu vasateerere zvinotaurwa pasocial media zvekunyepa. Vanhu ngavateerere zvinobva kumaexperts kana kuti zvinobva kubazi reutano remuno muAmerica kana kuWorld Health Organization. Ndiko kunobva information kana ndokunobva ruzivo rwakare ongororwa nana masikokota, kwete zvepaindaneti, kwete zvepasocial media zvana WhatsApp neFacebook. Izvozvo zviri kuparadzira neimwe information isiri yechokwadi zvakuta kuti vanhu vakanganisike. Saka somuenzaniso vanhu kune vamwe vari kufamba vachitaura information yokuti mukadya tsangamidzi, mukadya gariki munoita zviri right. Kunyeperwa ikoko hapana evidence inoratidza kuti pane direct bearing to the virus itself. Imwe information chaizvo yakanyanya kukosha, tinoziva kuti vanhu vanga vambodziregedzai kumhoresana nemaoko, mhoresanai nemagokora. Izvezvezvo hazvibatsire zvekumhoresana nemagokora. Safe distance is about 6 feet between 2 people. Nekuti chirwere ichi chinotapurirwa kuburikidza netumvura tunenge turi mumweya watinofema, unobuda nemukanwa, unobuda nemumhuno. Saka ukamira padhuze nemunhu kana kuti padyo nemunhu ane utachiona wachifema, ndo zvinoita kuti utapurire utachiona ihwo. Uye zvakare munhu iyeye akafema tumamhoro dzeriwo tukadonhera pasi, iwe ukasvika unobata ipapo pane tumateitwotwo tungava tusingaoneki nemaziso zvatwo, tunogona kunge tune utachiona. Ukazobatawo kumeso kwako, ukabata chirwere chinobva chapinda mauri kuburikidza nemukanwa, mumhino kana mumaziso, pese pane mamembrane chinogona kupinda. Saka tiri kuona kuti information iyoyo inenge yaakubatsira ichiparara ichipinda muvanhu. Uye tiri kukurudzira zvikuru kwazvo kuti vanhu vateerere kubva kunana mazvikokota, vasateerera zvepaindaneti nezvekusocial media.
Muchidimbu umwe mutereri anoda kuziva kuti parizvino kana munhu abatwa nechirwere ichi anogona kurapiwa here akapora?
Aiwa kwete, munhu haagone ku kana tichiti kupora tikuti akutasa kuti cure vaccine cure virus hakuna cure parizvino. Asi munhu anogona kubatsirwa. Chinoitika ndechekuti kana chirwere ichi chapinda utachiona hwapinda mumunhu unobata pahuro, unobata unozonopinda mumapapu. Zvinozouraya munhu zvinoti kana wazonopinda mumapapu zvinoita kuti mumapapu muzoita mvura. Kana maita mvura uchakwanisa kufema zvakanaka uye pahuro pako hapachakwanisa kushanda zvakanaka kuti ufeme. Izvozvo ndozvinozotsitsirira kusvika munhu wazofa. But izvozvo zvinogona kubatsirwa, munhu anogona kubatsirwa kufema. Ndambotaura ndichiti pane zvikwanisiro. Muchidimbu ndingati chimwe zvinoshandiswa kana munhu aonekwa kuti ane chirwere ichi, especially kana chapinda mumapapu, maventilators, mishina inowanikwa muzvipatara inobatsira kuti munhu afeme kana asingachakwanisi kufema. Iyoyo inobatsira kuti munhu ararame agoregera kufa. Asi izvozvo hazvirevi kuti wava cured from the virus. Virus izvo inoita inokonzera kuti izvo zvandataura izvi kuti pahuro nemapapu zvive zvinozoita kuti munhu afe nekutsitsirirwa kwazvinenge zvaitwa. Saka tikaderedza kutsitsirira kwazvinoita mapapu, kwatinoita mapapu nepahuro, tinoita kuti vanhu vakawanda vararame.
Dr. Frank Guni vari parunare muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inotiwo zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.